Asi kunyange yazvo aine chirwere cheganda chakamupa upofu, Blessmore Kambuzuma haamboratidze kusava nemufaro nekuda kwedambudziko iri. Mukomana uyu anotovaraidza nguva muguta reHarare aina amai vake achiridza zvingoma zvaanenge anazvo nemimhanzi yemuimbi ane mukurumbira Alec Macheso achitoimba hake ari mumigwagwa yemuHarare apo amai vake vanenge vachitengesa zvinhu mumigwagwa iyi. Amai vemwana uyu, amai Senzeni Kambuzuma, vanotivo dambudziko ravakatarisana naro rinotovare upenyu hwese sezvo vana chiremba vakavaudza kuti urwere hweganda remwana wavo haurapike.
Ndakaenda kuna na chiremba vakati skin condition yake hairapiki, asi ane mushonga yanofanira kungosora kuti skin yake isanyanyorohwa nezuva, isanyanyomuvava. Basi randotoda ndoroti agare ane mushonga yake senzenguva togona kushaya mari yekuitenga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Josephat Chiripanyanga, vanoti chirwere cheganda chakadai hachirapike sezvo munhu achiberekwa aine chirwere ichi, uye chinoda kubatwa zvakanaka kuitira kuti chisaite ukasha kumunhu anenge anacho.
Chirwere cheichthyosis chirwere chatinoona chinowanikwa kuvanhu vane mazera akasiyana siyana. Kazhinji chinotanga munhu achiri mudiki, pamwewo chinozovatanga vati kurei. Zvirwere zvotinozvarwa uinazvo zvinobva kuvabereki zvichidzika.
Amai Kambuzuma vanoti vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa, uye ndizvo zvinovabatsira kutenga mishonga yekuedza kurapa ganda remwana wavo.
Tinotorarama nekutengesa sezvandiri kuita izvozvizvi, kuti ndikwanise kuwanawo chikafu, marendausi nemishonga yake yekusora.
Amai Kambuzuma vanoti mwana wavo haasi kuenda kuchikoro nekuti havana mari inodiwa kuzvikoro zvinotambira vana vasingaoni.
Zvaienda kuchikoro asi ndakazosvikawo pangu yekuti ndakakundikana kumuchimuendesa kuchikoro nokuda kwokuti kunde chida kutenga mushonga kuchikoro kunenge uchidiwa mari. Kuchikoro kwachanga asina zvakakwana zvafana nebrew machine nekombiuta sezvasingaoni.
Amai Kambuzuma vanotiwo vakarambwa nemurume achivati vakazvara chirema.
Nababa wake takasiyana mushure maunge pekutanga ndakazvara mwana nese kondisheni, kuva ndazodzokera zvekuzvara mwana ane kondisheni. Saka vakatadza kuzvigamuchira mufamily yavo, kuva havandiramba vachiti ndikuzvara zvirema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano pamusoro pedambudziko rakatarisana naBlessmore sezvo mutauriri webazi iri vaDonald Mjiri vange vasingadaire nharembozha yavo. Asi sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zana nemakumi manomwe nevatatu vakafa mugore ra2020 muZimbabwe, ndufu idzi dzichikonzerwa nezvirwere zveganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.